Zuro Marara takabvise kumbare takadzoke kumbare mari mwe Zuro tanga tiri kuMarket Square. Basa redu rakafamba zvakanaka chaizvo. Mota dzedu dzose dzetakahaya nezvinotakura zvacho kusimudze Marara zvakauya zvikafamba zvakanaka.
Munguva zhinji mamuchinetsana nemapurisa pamanga muchiita basa renyiri. Rwendo runo hamuna kuvhiringidzwa.
Mapurisa akangotenderera vakangodarika nepo. Havana chavakataura nesu. Asi vaingopfuura zviya zvokuti kana kuri tatine hana nhete taikwanisa kubva tavhunduka kuti vari kudechira ipfuura vakapfeke gear dzavo dzeriot, asi takagona kupfuurira tikapedze basa zvakanaka. Pari zvino taakutarisana nekuti tipfuurire kuende mberi nemamwe manzvimbo muHarare muno, tiri kutarisire kuende kubudiriro, tiri kutarisire kundotise Marara kuEpworth pamwe chete nekuHopley.
Saka chirongwa ichi ndechemunzvimbo dzeguta reHarare nedzakatenderedza chete.
Zvino takutarisirwa kuti tinoda kuenda kuBulawayo svondo rinouya. Tinoda kuti tindobvise Marara kuBulawayo kune dzimwe nzvimbo kunana Bulawayo, kunana Gweru pamwe chete nenzvimbo dzakaita sana Mutare neMasvingo kuti tingobatsirana nekumutsiridza macitizens kuti abvise Marara munzvimbo dzavo.